Huyu gadziriro dziri ipo dzekuti tiite ordinary congress muna June. Mucharangarira kuti taifanira kunge taita ordinary congress sebato muna 2019 asi takaita ordinary congress ya 2014. But takazoita kuti itadze kuita inyaya yekuti pane section yedu yeconstitution inotaura kuti kana mutungamiriri webato redu ashayika hamugoni kuita any other congress musati maita extraordinary congress. Saka tanga takasungirwa kuti tange taita extraordinary congress yekuita mutungamiriri webato achava ndiye anozochedzera ordinary congress. Saka after vamunzura vapinda takabva taita gadziriro dzekuti tiite congress yedu muna March. Taita gadziriro idzodzo ndobva kwashedzerwa mabuy elections muna 26 March. Saka takabva taona kuti hatingakwanise kuita zvese ordinary congress yebato redu nekuparticipata mumabuy elections. Ndokubva tadefea ordinary congress. But munoziva mabuy elections akashandisa mari yakawanda. Saka ndozvaizoita kuti tinge tichiita budget redu takatarisira kumberi mberi ikoko. Pamwe ndokuchange kwagadzirikana nenyaya dzemari yekuti tinge tichiita ordinary congress iyo.
Chii chakakoshera kuita musangano iwoyo weordinary congress?
Ordinary congress iyoyo inenge yakuvhura mapositions ese kuti vanhu vakwikwidze. Uyezve inenge yakuita ichitevedzera malast resolutions econgress ya 2014. Saka zvichanzwika tisati tapinda mucongress kuti maresolutions a 2014 econgress a 2014 akamira sei. Ndo achange achigaidha kuti basa reordinary congress yedu iri kutevera ichaitwa sei.
Chii chikuru chinonyanyotarisirwa pamusangano iwoyo?
Paordinary congress muchazova kuti congress inounza vanhu vese from maward chairpersons to maexecutives mumadistricts to maprovinces. Saka kunoitwa macommissions ezvitu zvakawanda wanda zvinobatanidza mapolicies eparty. Vanhu vanotarisirwa ivanhu ivapo ndo vanoudza bato kuti vanhu pasi uku vakagara sei. Ndo vanoita inform the party kumacommissions kuti kana iri policy yeeducation, kana iri policy yehealth, kana iri policy yetransport, kana iri policy yesecurity yenyika, kana iri policy yedemocracy in the country, tunofanira kuzvifambisa sei. Saka vanhu vese ivavo parorarama nevanhu ndipo pavanouya votiudza zvakawanda kuti voita kuinforma party kuti ndo zvatinofanira kuita. Vanenge vataurirana ikoko vouya neizvi revanhu. Zveelection zvinozoitwawo kuti party inge ichiita renew mandate yeleadership. Munorangara kuti tinenge tichienda musarudzo dzea 2023. Saka tinenge tichida kuenda nemapolicies anenge akuiswa mumanifesto ari fresh anenge abva kuvanhu.
Zvigaro zvipi zvinotarisirwa kunge zvichizokwikwidzwa iko kumusangano wekongresu?
Zvigaro zvichatotangira pana mutungamiriri webato chaiye vapresident. Mucharangarira kuti extraordinary congress yakangova pamasimba kuti vange vachizova mutungamiriri kwegore rimwe chete. Asi nekuda kwecovid yakazoita kapamo vatipfurikidzei mbichana nekuda kwemareasons anozikama kuti takazoshaya mari nekuda kwebuy election vazotipfurikidzei mbichana. Asi zvichatotangirira kumutungamiriri webato ikoko kumusoro zvichidzika, uyezve kuchitariswa mamwe maresolutions akaitwa necongress ya 2014 kuti ndeyo api mamwe mapositions akanzi akwikwidzwe neapi mamwe akanzi abviswe mubato neapi mamwe akanzi avandudzwe ange achipinzwa ikoko maybe achizoitwa nominate through the provinces for secondment for the appointment by the president. Saka kuchatariswa maconstitutional amendments akaitwa muna 2014